Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu Gunyana 12, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvino izviri muchirongwa chanhasi. Chirwere chekorera chinouraya vanhu makumi maviri nemumwe, uye vanhu vanodarika zviuru zvitatu nemakumi matanhatu vachibatwa nechirwere ichi. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa nhasi vanoshanyira musha weGlenview muHarare uko kwapfunya chisero chirwere chekorera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti chirwere chekorera chauraya vanhu makumi maviri nemumwe, uye vanhu vanodarika zviuru zvitatu nemakumi matanhatu vabatwa nechirwere ichi kusvika pari zvino. Patricia Mudadigwa anoti panyaya iyi.
Vamoyo vati hurumende iri kutora matanha akasiyana-siyana senzira yekupedza chirwere ichi, icho chanetsa mumisha inogara veruzhinji muHarare yakaita seGlenview neBudiriro.
Vari kuramba vachirwara vari kuwanda. Panyaya yekorera vari kuwanda. Saka tinoda kuti tisazosvika pane zvakaitika gore riya ra2008 kwakafa vanhu vanosvika 4,000. Iye zvino patiri pano kwafa vanhu 21 kusvika zuva ranhasi. Saka tiri kuti vanhu vari kurwara vasvike kuma10,000. Tikasatora matano akasimba tichaputikirwa nenyaya iyi. Saka hatisi kuda kuti nyaya iputike. Saka tatobvumirana semaministri akasiyana kuti tochiita a coordinating team.
Vamoyo vati kunyange hazvo kune dzimwe nzvimbo dzakaitawo seBuyera neMasvingo kwabatwa vanhu nekorera, tsvagiridzo dzavakaita dzinoratidza kuti vanhu ava vakabva muBudiriro nemuGlenview muHarare.
Iye zvino zvechokwadi chirwere kwachiri kubva muGlenview nemuBudiriro.
Vamoyo vati hurumende iri kuendesa mvura yakachena kunzvimbo dzine dambudziko kudzidzisa veruzhinji utsanana pamwe nekubvisa vatengesi vemumigwagwa kuGlenview nekuBudiriro. Vamoyo vati mapurisa eZimbabwe Republic Police ndoo vachange vachibvisa vatengesi mumigwagwa, vachiti mapurisa ikanzuro akatadza kuita izvi.
Saka taona kuti zvinokosha kuti tikontrole tive nemvura yakachena. Saka vachaendeswa mvura yakachena ikoko kunzvimbo idzodzo, yakatotanga kuenda nezuro. Vacharamba vachiendesa mvura yakachena kuitira kuti vana vedu vechikoro variko kunzvimbo idzodzo nevagari venzvimbo idzodzo vawane mvura yakachena. Asi chimwe chaichinesa nyaya yekuti pane chikafu chinotengeswa nevatinoti mavhenda vatengesa, ino vanenge vashandisawo mvura inenge ine utachiona.
Vamoyo vabvumawo kuti utachiona hwekorera huriko hauchaurayiki nemishonga yekutanga inonzi pachirungu first line antibiotic drugs. Vatiwo mishonga inodiwa kurapa chirwere ichi inodhura. Kunyange hazvo kune dzimwe nzvimbo kuri kurapwa chirwere ichi kuri kunzi hakuna mishonga yakakwana, vamoyo vati pari zvino vanayo mishonga.
Pane tinoti mabacteria anokozera zvirwere izvi. Pane imwe yawanikwa kuti iyo mukaipa mishonga ipi haifi, haichakwanisi mishonga yatinowanza kushandisa inenge iri common here. Asi chakanaka ndechekuti hacho kurapwa kwevarwere vane chirwere chekorera kune kuchishandiswa atinoti ma IV fluids, intravenous fluids, ma fluids, I'm not ma drip. Ndiwo anonyanya kushandiswa iwayo.
Hurumende nechipiri yakatara kolera sedambudziko guru rawira nyika. Zvichitevera danho rakatorwa nehurumende, mapurisa bvazivisawo kuti hapana misangano kana marali achaitwa muguta reHarare zvichitevera dambudziko rekorera. Zimbabwe inogara ichineteka kurwisa dambudziko rezvirwere zvekorera netyphoid nekuda kwemvura isina kuchena inoshandiswa nevagari pamwe nekuputika kwemvura dzetsvina kunyanya kumisha inogara veruzhinji. Pamusangano uyu, kanzuru yatiwo haina zvikwanisiro zvakakwana zvekuti igadzire nechimbi chimbi kunenge kwaputika mvura dzetsvina idzi. Sangano reZimbabwe Doctors for Human Rights rinoti hurumende inofanira kuita musoro pamwe chete kuitira kuti igadzirise dambudziko rezvirwere zvemudumbu zvinoputika gore negore. Mugore ra2008 vanhu vanodarika zviuru zvina vakafa nechirwere chekorera. Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti chirwere chekorera hachifanirwe kunge chichinetsa mukore uno sezvo chichikwanisa kudzivirirwa kuburikidza nekuita utsanana pamwe nekunwa mvura yakachena. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa nasi vashanyira musha weGlenview muHarare uko kwapfunya chisero chirwere chekorera. Vachamisa vakurudzira hurumende kuti itore matano nekukasika kuitira kuti veruzhinji vasarambe vachirasikirwa neupenyu. Thomas Chiripasi anotipanya iyi.
Vachamisa vati vari kushushikana zvikuru nekufa kuri kuramba kuchiita vanhu mushure mekubatwa nechirwere chekorera icho chinonzi chauraya vanhu 21 chete muHarare chete. Vati haisisiri nguva yekuti vanhu vabatwe nezvirwere zvakaita sekorera netyphoid izvo zvinonzi neveutano zviri kubata vanhu vakawanda muguta kunyanya mumisha yeGlenview, Budiriro pamwe neGlenora. Vakurudzirawo masangano ekunzi akaita seUnited Nations kuti abatsire Zimbabwe mukurwisana nekorera.
Hurumende tisusu, parizi zvino munoona kuti hurumende kunoku inenge ichitungamirirwa nelocal government. Kwatinova tinotungamirira tisu, tiri kuita zvakawanda zvikuru, asiwo kune central government inofanira kututsira. Ndo patikuona kuti ipapo pane kunonoka uye pane kakuneta kekukurumidza nekuchimbidza kuvapo. Toda kuonawo ichiuya nemaresources kopita nechimbi chimbi kuitira kuti dambudziko renyika ringe richigadzirwa. Hapangodi kuti ritumwe kumwewo zvichiva nekusarudza, nekuti upenyu hausi hwebato, upenyu ndehwemunhu wese. Saka tinotarisira kuti pave nekuchimbidza kwekutumwa kwendege kana kutumwa kwemotokari kana kutumwa kwemari kana kutumwa kwezvese zvingabatsira kusanganisira chikafu kana chese chingadikwa nehurumende. Kungoti hatisati yedu tagadzwawo kutinge tichiita basa rakadai, dei tiri sinotovapo takagadzwa semagadzirwo akaitwa zvatikumbopokana asati kupedza zvematongerwo enyika, dei tatopedza kare kunge tava kunoko. Takatoona dambudziko rigadziriswa.
Mukuru anoona nezvekutakurwa kwemarara mukanzuro yeHarare, amai Patricia Mukudu, vakurudzira kuti veruzhinji vasarasire marara pose pose uye kuti vasachengete marara mudzimba. Amai Mukudu vatiwo chimwe chiri kukonzera kupararira kwechirwere chekorera ichi ndechekuti vanhu vanorarama nekutengesa vari kutengesa hove munzvimbo dzisina kushambidzika, izvo zvave kuita kuti vanenge vadya hove idzi vabatirewo chirwere chekorera.
Isusu tiri kuti veruzhinji handiti ngavaende kukanzuro riri padhuze nawo vonopuhwa pekutengesera panotenderwa. Muno muGlenview taita dambudziko rekuti vanhu vanonohodha fishi dzavo voya vachitengesera panzvimbo dzisingatenderwi zvisiri pamutemo.
Mumwe mukoti pachipatara cheGlenview Polyclinic Muzvare Chidombizi vati vanhu vazhinji vari kurapwa pachipatara chavo vari kupihwa mishonga kunyange hazvo vamwe vevanhu ava vasiri kubvumwa nemishonga. Vakurudzira vanhu vanenge varwara kuti vamhanyire kuchipatara nekukasika kuti vasarasikirwe neupenyu.
Pange pane mishonga, kunopinda vanenge vanyorerwa mishonga tinenge tichivapa mishonga dzachona, kana vari vanhu vakuru tichivapa mapirizi, kana vari vana tichikuvapa suspension.
Zvichakadai, mumwe mugari wemuGlenview vaAlec Muzekenyi vati chirwere chekorera charamba chakapfunya chisero munzvimbo iyi sezvo kanzuru isiri kugadzirisa pombi dzinotakura tsvina kana kuti masuweji paine nguva. VaMuzekenyi vati havachaziva zvokuita sezvo vachiti imba yavo pamwe nedzimwe dzakavakomberedza dzakajenga masuweji.
Mvura yari kuitaidzi pakakolapsa here? Pane mapipe akakolapsa kusero, saka main way yacho vanga vakaisa pamba instead yekuti vaise kurodhu. So that's why like main way vamini vakanga vakamaisa sei pekutanga, saka masuweji acho ese anenge achingowandira mumba imomo.
Mumwe mugari wemuGlenview makare amai Letwin Nyamayaro avo vane vana vaviri vanodzidza pane chimwe chikoro chiri muGlenview makare vari kukurudzira hurumende kuti ivhare zvikoro zvese munzvimbo yavanogara vachiti vave kusvikira kuti vana vakawanda vachafa mushure mekutapurirana chirwere chekorera pamwe netyphoid.
Zvikoro zvese ngazvivhagwe pari zvino nekuti hapana kana chakachena muzvikoro macho. Vana vari kumwa mvura, vari kumwa mvura dzemumatoilets. Vabereki tinenge tisiko, maticheza hakwanisi kumonita vana ivavo kana vari mumaclasses.
Meya wechitungwiza vaGift tichaona tsverere vaudza vatori venhau kuti mudhorobha mavo chirwere chekorera chapindawo uye vari kufungidzira kuti vanhu gumi nevaviri vari kurwara nechirwere ichi asi vaviri chete ndivo vari kunyatsozivikanwa kuti vane chirwere ichi. Mukuru wesangano revagari vemuchitungwiza rechitungwiza and Manyame Residents Association vaMavela Skumalo vanoti dambudziko remvura mudhorobha ravo ndiro ringave riri kukonzera chirwere chekorera ichi. VaKumalo vari kukurudzirawo kuti vanorarama nekutengesa vatengesere munzvimbo dzine zvimbuzi uye zvine mvura.
Naizvozvizvi hakuna mvura mumatepu edu, marara haasi kutakurwa panguva dzakafanira. Zvakarewo kuno kunana St Mary's tichiri kuwanawo kuputika kwemasuweji. Saka ndo zvinhu zvatiri kutanga kukurudzirawo kanzuro yedu kuti igadzirise. Macommunities ngaawane mvura yematepu yakachena kwenguva dziri dzose. Marara ngaatakurwe nguva dziripo. Zvakarewo masuwa anenge abesta ngaagadzirwewo nekukasika.
Chirwere chekorera chakambouraya vanhu vanodarika zviuru zvina munyika makore mashoma apfuura uye bazi rezveutano riri kukurudzira vanhu kuti vachengetedze utsanana pose pavari kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Mukuru muofisi yemutungamiri weBelarus vaVictor Shaiman vanoti mutungamiri wenyika yavo vaAlexander Lukashenko vari kukoka mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vashanyire nyika yavo. Izvi zvakabuda pamusangano wakaitwa navaShaiman navaMnangagwa nezuro muHarare. Belarus neZimbabwe dzine zvibvumirano zveupfumi kubva kumazuva eutungamiriri wavaRobert Mugabe. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakazvimiririra vari Joyce Ngwenya kuti tinzwewo mafungiro avo.
Munoda kuti inini munge muri ini munokohwa pakuru. Saka inotoona sokuti idzii nzira dzokuti vatungamiri vedu vangowanawo vamwe vanhu vava vanongoitawo mabhizinesi atingatozombozivi kuti zvinofamba sei. Saka ngakuite kudyidzana nenyika dzatinoziva kuti dzine masimbiro atinoti isusu muchirungu comparative advantage. Haikuna kuti ukavhunza munhu kuti Belarus not even kukoreji kwaenda kuyunivhesiti kozvino so ukavhunza student asiri wegeographa isu kati Belarus haazivi tiri kupi. Saka hazvitibatsiri izvozvo, hapana zvazvinobatsira.
Saka ihwo ukama hweBelarus neZimbabwe hwakakosherei kumhuri yeZimbabwe?
Ndozvanda ndichireva kuti nini ukaona tumwe tunyika twatisingazivi kuti tichingotaurwa taura pane ivo vatunyika kwacho pane zvavari kukohwa kwatiri nekuti zveshuwa kana tichida kuti tisimudzire varimi vedu zviri nani kuti toenda kunyika dzavana France kwatinonotora mapati eRenault kana kuti kuAmerica kunoona John Deere tichitoassembla munomu vanhu vachitopiwa mabasa. Zvino kana tichizokwikwidzana nenyika isingatombozikamwi handifungi nekuti hapana chati tachinja. Anditi atisi takawanda michina yakawanda imakombaini harvester matarakita kubva kuBrazil na nasi tungotaura nezvizhara.
Idzo nyika dzakaita sana Belarusi dzimu kuchidzana kwadzo neZimbabwe zvirikuendesa kumberi here donzo remutungamiri wenyika reZimbabwe is open for business.
Tingangotiko zvino kutsakati zuva risati rabuda nekuti sevanhu vakatangawo kutaura nezvazvo mwedzi mishoma-shoma yadarika. Hazvitati zvaratidza kuti kutyidzana kwacho nokuhurika kwebusiness iri kunonzi open for business pane zvinobatsira.
Avo vanga vari muongorori wezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vachitaura vari parunhare vari muHarare.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza izviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Number izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm. Musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pope Francis vari kukoka mabishop makuru pasi rose kuti auye kumusangano uchaitwa muna kukadzi gore rinouya kuitira kuti vazive huipi huri kuitwa kune vechidiki pamwe nekuvharidzirwa kuri kuitwa uori uhu nevakuru vakuru vechechi iyi pasi rose. Vakuru vakuru veCatholic Church vachasangana na Pope Francis kubva musi wakukadzi 21 kusvika musi wakukadzi 24. Bazi rezveutano muDemocratic Republic of Congo pamwe neWorld Health Organization vari kuwedzera mabasa avo mukurwisa chirwere cheEbola muguta reButembo uko kune vanhu vanosvika makumi masere nevashanu vanofungidzirwa kuti vafa nechirwere ichi. Sweden nasi yaparura chirongwa chemamiriyoni matanhatu nezviuru mazana mashanu zvemadhora. Mari iyi ichashandiswa kubatsira makambani madiki kuwanisa vanhu vekumaruwa mhando dzemoto dzakaita semagetsi anobva kuzuva kuti vakwanise kusimudzira mabasa avo. Godwin Mangundla anotipa nyaya inotevera.
Vachiparura chirongwa ichi muHarare, mukuru weSwedish International Development Agency muZimbabwe Amai Mette Sunagren vati vari kutsigira chirongwa ichi mushure mokuona kuti vanhu vakawanda munyika havana magetsi uye vanoshandisa parafini huni nedzimwe mhando dzemoto dzinosvibisa mamiriro ekunze. Vati chirongwa ichi chichaita kuti vanhu ava vakwanise kushandisa mhando dzemoto dzakachena dzakaita sezuva nezvimwe izvo vati hazvikanganisi mamiriro mashandiro ekunze. Vati wakushandisa magetsi anobva muzuva kunobatsirawo vana vechikoro kuverenga usiku pamwe nevanhuwo zvavo kuita mamwe mabasa avo ebudiriro vachishandisa magetsi ane mutengo uri pasi. Mutevedzeri wemukuru anoona nezvemhando dzemoto dzisingasvibise pamwe nekuchengetedzwa kwadzo vaBarnabas Mangwende vatiwo chirongwa ichi chakanaka chose sezvo chiri kuuya apo hurumende iri kutokurudzira vanhu kushandisa mhando dzemoto dzisingasvibise mamiriro ekunze. Vatiwo hurumende ichatsigira makambani anowanisa vanhu vekumaruwa mhando dzemoto dzakadaro sachigaro weRenewal Energy Association of Zimbabwe kana kuti RIAS vaIsaya Nyakusendwa vaudza Studio 7 kuti vanotambira chirongwa chaparurwa nhasi.
Vari kuda kutibatsira kuti tinge tichiwana mari isina mutengo right. Kuti inge ichikwanisa kuti mabhizimisi edu aite zvinhu zvinoita kuti vanhu vakumaruwa vawane zvinhu zvinenge zvine atinoti pachirungu mawarandi zvinenge zvine vanhu vanokwanisa kuti kana chafa vange vachigadzira.
Vati chirongwa ichi chichabatsira vanhu vekumaruwa sezvo vanenge vave kukwanisa kuita mabasa akawanda ebudiriro.
Ichabatsira mabhizinimisi emuno muZimbabwe kuti akwanise kuti atengesere vazhinji vedu veZimbabwe vari mumaruwa zvinhu zvakaita zvinoita kuti vawane chiedza zvinhu zvinokwanisa kuti vakwanise vana pundutso zvakafanana nemapump kurima kuita mairrigation zvinhu zvakafanana nekuti vange vachiita chirongwa chekuti vange vachiita zvinhu zvinopindutsa upenyu hwavo.
Vamwe vafarira chirongwa ichi mukuru wekambani yeOxygen Energy vasimbarashe muriro avo vaudza Studio 7 kuti chinoita kuti vawane mari zvisinganetsese kumabhanga.
Saka this is actually very timely because from our experience usatoenda kumabhanga kunokumira mari you have to ask you have a detailed feasibility. Who's going to do your contracts? Do you have the money to inject as equity?
Chirongwa ichi chinodaidzwa kuti Renewable Energy Adaptation to Climate Sub-Saharan Africa chirikuitwa pasi pesangano reAfrican Enterprise Challenge Fund. Chirongwa ichi chakatoparurwa kuBurkina Faso, chichaparurwa kuMozambique svondo rinouya, uye chichaitwawo kuEthiopia, Kenya, Malawi, Liberia, Mali, Sudan neSomalia. Pachashandiswa mamiriyoni matatu emadhora munyika pfumbamwe idzi. Kambani inoda mari pasi pechirongwa ichi inofanira kunge ichiita mabasa ekuwanisa vanhu vekumaruwa magetsi anobva muzuva kana kugadzira zvinhu zvinoshandiswa nevanhu vekumaruwa zvisingasvibise kana kuvhiringa mamiriro ekunze. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Masangano maviri emuAmerica anoti reInternational Republican Institute nereNational Democratic Institute ayo akaongorora sarudzo dzemuZimbabwe aburitsa mashoko kuvatori venhau achiti Zimbabwe haisati yagadzira hwaro hwekuti munyika muitwe sarudzo dzakachena. Nekuda kweizvi masangano aya anoti remangwana renyaya yeutongo hwejekerere munyika harina kujeka uye nyika dzekunze dzinofanira kuramba dzakaisa maziso adzo paZimbabwe kuitira kuona kuti zvido zvevanhu zvekuita sarudzo dzakachena zvazadzisikiswa. Masangano maviri aya akatuma chimwe chikwata kuZimbabwe pakapera sarudzo change chiri munyika kubva musi wa4 gunyana kusvika musi wa8 gunyana. Chikwata ichi chaitungamirirwa nevaive vanyori muhurumende yeAmerica vanotarisa nezveAfrica kana kuti US Assistant Secretaries of State for African Affairs vaJohnny Carson naMai Constance Newman vaimbovawo mushandi mukuru mubazi rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika. Masangano aya anoti kunyangwe hazvo sarudzo dzakaitwa murunyararo pane zvimwe zvaiitwa kusanganisira kusava nechivimbo neZimbabwe Electoral Commission, kupindira musarudzo kwemadzishe, kurerekera divi rimwe chete kwenhepfenuro nemapepanhau ehurumende, kushandisa zvekudya kutsvaka mavhoti nezvimwe. Nyaya yemauto yekupfura vanhu uye kusungwa-sungwa kuri kuitwa nhengo dzeMDC Alliance pakapera sarudzo kuri kushorwa zvikuru neIRI neNDI. Masangano aya anoti zvakawanda zvinoda kugadziriswa kusanganisira kuvandudza ZEC, kugadzira waro wekuti madzimai apindewo mune zvematongerwo enyika asingatyi. Matare anoti ave akasunungukawo achitema asina divi raakarerekera. Uye mauto asapindira munyaya dzezvematongerwo enyika uye munyaya dzezveupfumi. Masangano aya ati vanhu vemuZimbabwe vanofanira kubatana kuti vaumbe nyika yavo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoey Mabhenge kuti tinzwewo mafungiro avo.
Manzvisira ndiri kuita nyaya dzavari kubuditsa pachena ndizvo chaizvo zviri kuitika muZimbabwe. Dambudziko guru ratinaro vaZulu kutanga nekutanga idambudziko rekuti yatingati electoral system yedu muno muZimbabwe yakanyanya pachirungu yaya tinoti winner takes all kana kuti zero sum game. Naizvozvo zvinoita kuti pese panoitwa sarudzo nyika isare yakapatsanuka pane kunge yakabatana. Nenhau yekuti uyo ane zenge achinzi ndiye ahwina anobva atora masimba obva atanga kumhanya nemasimba yayo nechitanda icho chokuitira sekuita sekuti iye nevanhu vanomutsigira ndo vega vari munyika. Mukatarisa maitikiro akaita sarudzo nekuzenge kuchendwa kumatare kuconstitutional court nemafungiro anoitawo vamwe mafambisirwo akaitwa nyaya neconstitutional court, tikatarisa zvakare nezvainge zvagara zvitobuda kunyanyanya pasarudzo dzemutungamiri wenyika apo taiona ZEC ichichinja chinja ichisandura sandura manhamba kana mafiga avaiti vamunangagwa vanga vahwina nawo. Izvozvo zvinopa chimiro chisina kunyatsotwasuka nekuti nyaya dzesarudzo kunyanya kana muchiti munhu anohwina anofanira kuita 50% nevhoti rimwe chete kupfuura 50%. Unofanira kutova pachirungu yatinoti accurate.
Asi izvi zvingakwanise kugadziriswa here pasati paitwa sarudzo dzinotevera?
Handi system inoita sarudzo yedu, asi kuti vanhu pave nedambudziko. Vamwe vanenge vaone chokwadi nekuti nyangwe mukaita mushina wakanaka sei, nyangwe ukaita bhazi rakanaka sei, bhazi rakanaka rine mazhira akaisvonaka sei, kana mutyairi waro achinge ari munhu wekuti akaribata kudai akariti hatu pachinhambo chekurinangisa muzhira anorinangisa mudondo, bhazi iroro harina zvaringabatsira. Saka ndinoona sekuti vanhu vasvika panguva yekuti dai vanhu vambotererwawo pambonzi, asi vabati vematomu vamwe vanenge vachinzi vanhu havasina vimbo navo mune zvezeki kusingamboitiki vanhu kusingambovandudzwi zvinhu kuyakuya kunogona kunge ndo kwavaone nyaya.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoey Mabhenge vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Katerera kuStudio 7, tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Muchirongwa che live talk na 8 PM, tiri kutarisa zvinotarisa dambudziko rechirwere chekorera. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Chirwere chekorera chinouraya vanhu makumi maviri nemumwe uye vanhu vanodarika zviuru zvitatu nemakumi matanhatu vachibatwa nechirwere ichi. Mutungamiri weMDC vachamisa vanoshanyira musha weGlenview muHarare uko kwapfunya chisero chirwere chekorera. Taba tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro. Ndine Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Walamukela kustudio 7 ngolwesithathu mhlaka 12 kuMpandula 2018. Ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje.
Because today we are on 14, yesterday we were on 10, on Friday last week we were on 5. So
namusha inani selifike kuchumi
but our numbers are still
small
as compared to where we started, which is
kusicho ukuba leqansa inani lakhona.
Umkhuhlane wesifudo se-cholera usubulele abantu abangamachumi amabili lanye i-21 eHarare, inkulungwane ezedlula kancane ezintathu i-3067 zifunyenwe zilala lomkhuhlane.
Itanka namhlanje imile elingenile esikoleni qathi sitanka amanzi aphume ayafuneka. Itanka ingakalungisi ukuthi iphele amanzi aphume, sisebenzise i-booster ward 5 liyakwazi ababekhona. Sicela ukuthi i-booster time and again ihlalele fuel amanzi atholakale. Khale sibevote almost 4 days esipiscop not akulanga.
Abesifazana edolobheni leGwanda sebekhuthaze amakansila asanda ukukhethwa ukuthi alungisise udubo lokuswelakala kwamanzi kuleli dolobho. Abaphila lobugoga ikakhulu abangaboniyo bakhala ngokusilela kosekelo olungabaphathisa ezifundweni zabo zamabhuku abangenelisanga ukwabala ohlobo lweBraille. Zonke lezi ndaba lezinye lisozizwa kulomsakazo. Umkhuhlane wesifudo se-cholera usubulele abantu abangamachumi amabili lanye eHarare, inkulungwane ezedlula kancane ezintathu i-3067 bafunyenwe belomkhuhlane lo selokhu uqhamukileyo uqalele eGlenview lePutiriro eHarare. UMavis Kamau usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe ngumphathintambo wezempilakahle uDr Obadiah Moyo emhlanganweni lentathelo izindaba owenzelwe emahofisini ogatsha lwakhe ngemva kokubunjwa kwekomidi yengatsha ezosebenzisana ukulwisana lodubo lwekholera eye interministerial committee.
We will not declare national disaster at this stage, you know, since we are certain that it's still localized from Harare.
Singake sathi thina lolu sekuludubo lelizwe lonke njengoba sineqiniso lokubana ulokho ukundawo zinye lapho waqhamukela khona emizini weHarare. Kungakho kumele silukhangele loludubo njengoluseHarare okwakhathesi. Yikho obekucetshiswana ngakho njalo sizolandela okuthiwa ngumthetho ukwenza lo.
Abezempila kahle bathi lanxa udubo lwekholera selusabalale lwaya kwezinye indawo zelizwe, benza yonke imizamo ukulwisana lalo lungaze lwafika kusibanga ilizwe langena kilo ngomnyaka ka-2008. Selukchaphele lasechithungwiza lapho okutholakale abalichumi lambili abacatshangelwa ukuba balekholera. Umqondisi wohlangothi lwezempilakahle lokulondolozwa kwemvelo ngaphansi kwamasipala wechithungwiza uDr Tondela Ikhasu uthi baqale ukunanzelela ukuba selukhona lolu dubo kusukela ngolwesihlanu olwedlule.
Because today we are on 14, yesterday we were on 10, on Friday last week we were on 5. So
namusha inani selifike kuchumi lani.
But our numbers are still
small
as compared to where we started, which is
kusicho ukuba leqansa inani lakhona
kodwa amanani ethu lokho ephansi nxa sesiqathanisa lokwenzakala eHarare lapho oqale khona ukuqhamuka lomkhuhlane.
UDr. Kasuthi kungalesi sizathu ke sebesungule indawo lapho abahlaselwe yilo mkhuhlane okumele baye kwelatshwa khona ethiwa yi-Cholera Treatment Center eklinika ye-St. Mary's kusukela besizwa ukuba seluchaphele emangweni wabo. Kodwa umqondisi enhlanganisweni yezakhamizi ye-Chitungwiza and Manyame Residents Association umnumzana Mavela Sikhumalo uthi inkinga yiziphathamandla ezingafundiyo ukulungisisa lolu dubo oselule minyaka luvuka kokuphela.
Kodwa thina siyakwazi ukuthi ama-problems alapha yikuthi kakula manzi kumathephethu njalo amasuwa ayabhesta lapha eChitungwiza. Ingcekeza njalo kayithwalwa esikhathini. Konke lokhu yikho kusuke kwasekuyenza ukuthi kube lo dubo lolo.
UKhumalo usola njalo inkulumo yeziphathamandla kumunicipal weChitungwiza eziqhubeka zigezela oweHarare umlando wokubangela lolu dubo endaweni yokulungisisa inkinga uZulu abhekane lazo.
Bona bengakezeli isitho Harare kabaqale labo babone ukuthi ama conditions lawo ayenza ukuthi ikholela iqalise ngakho yini na emzini wabo lapha kundaba ingekho eruwa kagula enothoni kagula kodwa bonke lawa ngama towns ayinteractor yevili lesitho Harare
abaphila ngokuthengisa endaweni yamavinkili akochigovanyika shopping center eSt Mary's bathi lanxa beyizwisisa ingozi ekhona akukho abangakwenza ngoba bephila ngokuthengisa ukudla kule ndawo. Omunye walaba bantu kungunkosazana Lethi Gumbo oveze ukukhathazeka kakhulu ngodubo lwesihudo sekholera.
Sisesaba ukuthi ngasibamba vele iyabiproblem yabinkulu. Siyasabela amakhastoma ethu futhi lapho ukuthi engadla. Awukwazile ukuthi uza kanjani, uzagula, uzenza njani. Ngobunkundlana wakhona vele kawuchiye umuntu ngausuqalisile hahayi kulodubo. Ukufuya ukuthi vele singenzani kodwa siyadinga impilo kodwa kunzima.
Ukhala ngokuselakala kwamanzi emzini weChitungwiza kakhulu lapho asebenzela khona.
Ngathi ngapha thina sisebenzisa amanzi evela emgodini kodwa amanzi angikhona siyasifuna i-treatment vele ukuthi abe ngcono ekunatheni kwabantu. Hayi iswala sethu sifuna ungathi si-right angazi kukhona okungenzeka uya kungakazi ukuthi vele ungahamba njani.
Umkamongameli unkosikazi Auxilium Nangagwa wethekelele lezo ndawo lapho okulabagulayo abahlaselwe yisihudo sekholera emzini yeGlenview leBudiriro. Ngaphambilini umkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa laye wethekelele endaweni eqalele khona lolu dubo lwesihudo sekholera. Isakhamuzi seGlenview unkosikazi Saneliso Dube uveze ukukhathazeka okukhulu ngesimo abakiso.
Sikhuluma ngendawo yekholera ukuthi abalungisise amasuweji balungisi besinike amanzi aklini lezikole zikufuze zivalwe abantwana ikholera iqaliphele ukuze abantwana bengabi ngabantwana abazaba benikana ikholera esikolo ukudla ababekudla beswele amanzi. Konke lokhu siyakucela ukuthi abantu bekhanzulu labantu begovernment besincedise khona lapho.
Amapholisa azise uZulu weHarare ukuba bakubone kufanele ukuke bamise ukuqhutshwa kwemihlangano yonke uZulu afisa kuyenza ngalesi sikhathi sekuqhamuke udubo lwesihudo sekholera edolobheni leli. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Abaphila lobugoga ikakhulu abangaboniyo bakhala ngokusilela kosekelo olungabaphathisa ezifundweni zabo lamabhuku. Olwamabhuku abangenelisa ukuwabala awohlobo lwe-braille endaweni ezinjengezikolo emakolitshini amakhulu ama-university laseziphaleni zamabhuku zama-library. Intatheli izindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphume embuthwaneni owenzelwe eHarare City Library wokunanza ilanga lomsebenzi wokukhuthaza ukuthuthukiswa kwezemfundo emhlabeni jikelele ele-International Literacy Day. Izifundi eziningi zikhala ngokuthi ukusilela kwamabhuku ikakhulu ohlobo lwe-braille kuphazamisa izifundo zazo njalo zicina zicela ke abanye abalozwelo ukuthi bababalele amabhuku ezifundo abazenzayo zama-textbook. UDarlington Nkomazana Okuba izifundo zomthetho ekolishini elikhulu le-University yeZimbabwe uthi balodubo njengezifundi ezingaboniyo. Sikhuluma kanje kulolu daba.
Like in a skirt place as we saw at this. The main machine to umchina wetu to imboza the wafa. So it's called si lokesi zamguza muti si ulumi se uta. Yeah, my challenges are lokesi wa manengi. Then ama paper ona. Because there's funa ama pugura ukuba ambe ebre ukuba sibe sibala ngesandla. Ama pugura ona lawo kawako. Sakathi siphila ngama soft copies then siyasibala kuma computers but amanye amabhuku abengekho kuma soft copies.
Unkosikazi Ratijo Mutyairi osebenzela iBulawayo Public Library ngomunye wabaphila lobugoga bokungaboni. Njalo uthi lolu dubo lokusilela kwamabhuku ludubo sibili olukhulu hatshi eHarare kuphela.
Lathi sihlangana lalolu dubo lona lelo lokuthi izinto esizifuna ezifunakalayo kobulawo ezibraille equipment asilayo, even ama braille paper, even if umuntu engabuya walk in efuna even a single braille book, it's difficult ukuthi simnike ahambe layo. Siyabe sisimcela ukuthi hayi balela la ukuthi uhambe lalo akwenzi, like ukuthi khathesi even ukuthi i-new curriculum siyenelise ukuthi sibe lama braille books ahambelana le new curriculum. Kuyahlupha, I think we've got ama 1 or 2, 3, 4.
Umnumzana Masimba Kuchera laye ongaboniyo utshelele umhlangano ukuthi eleZimbabwe limele lilandele umthetho we-Marrakesh protocol.
Nxa sikhangele imithetho eyaphandle kwelizwe ulama steps amabili okumele ilizwe lethu lilandele. Owaqala ulento ethiwa yi-ratification, kwaze ukuba le step esesibili esithiwa yi-domestication. Umthetho lo umele ube ngumthetho waseZimbabwe ukuthi usebenze lapha eZimbabwe.
Inhlanganiso ezimeleyo eDorothy Duncan Brady Library yazise ukuba ilakho ukuphathisa kulezi nhlupho nxa ingatholiswa usekelo lwemali ngoba iseke yadinda amabhuku aweBrady edlula inkulungwane ezintathu 3200 ezifundo ezeprimary yadinda njalo lesekelo sombuso esitsha amagwaliba azinkulungwane ezimbili 2000. eleZimbabwe laloba igama lisekela umthetho oweMarrakesh Treaty ngombimbitho lonyaka, kodwa lokhu ungakabi ngumthetho olandelwayo ke elizweni. Idolobha leHarare elileziphadla zokugcinelwa amabhuku ezama-library ezilijumi lazise lumhlangano ukuthi lizathatha wonke amanyathelo ukuthi libe namabhuku lemitshina ehambelana labaphila lobugoga kuleli dolobha, ikakhulu abangaboniyo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Ngokwesenjalo, abesifazana bedolobheni leGwanda sebekhuthaze amakhansila asanda ukukhethwa ukuthi alungisise udubo lokuswelakala kwamanzi kuleli dolobho. Lokho kuvele emhlanganweni wabomama lamakhansila obuqoqwe yinhlanganiso ye-Women in Leadership Development, iWILD. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekhonale eGwanda.
Abesifazana abangenele umhlangano ngomvulo bebesuka emawadini wonke wedolobho leGwanda njalo bavumelene ukuthi udubo lomqoka okumele luqale ukukhangelwa ngamakhansila asanda kukhethwa ludubo lokuswelakala kwamanzi kuleli dolobho. Lobanje itanki elikhangelelwe ukuthi luqede udubo lwamanzi seliphelile ukwakhiwa, impompi zamanzi kazikafakwa, kungenani lokuthi sekugejiwe lapho lezo mpompi okumele ziyendlalo khona. Unkosazana Duduzile Masilela, isakhamuzi se-Space Corp North, uthi kuyadingakala ukuthi udubo lokuswelakala kwamanzi lulungisiswe ngesiphangephange, ikakhulu ngalesi sikhathi sokuqhamuke umkhuhlane wesihudo se-cholera.
Itanka namhlanje imile, elingenile esikole liqedisa itanka, amanzi aphume ayafuneka. Ama itanki ingakalungisi ukuthi iphele amanzi aphume, sisebenzisa i-booster ward 5 liyakwazi ababekhona. Sicela ukuthi i-booster time and again ihlale le fuel amanzi atholakale. Khale sibe bothi almost 4 days e-Space Corp North akulamanzi. Siyawacela amanzi bakithi.
Unkosazana Nomsa Vela uthi kuyadingakala ukuthi ikansili yedolobho leGwanda iqakathekise ukuhlanzeka ngokudala izibi ukuze kuvikelwe imikhuhlane.
Izibi sinazele ukuthi ward 4 sokungayiyi i-dump site. Idoti yonke itholakala kuward 4 nxa sihamba sikasithunzi sibonakala njengabantu edotini vetha. Imakethi ayila toilet, bahamba etoilet e-old location. kodwa babhadalisa abantu everyday ukuthengisela khonaphana. So sicela ukuthi i-health department singazisibophi izibathulo siyilanda, sicela ukuthi bayenze umsebenzi wabo bangasebenzi etown kuphela le mali okuthini bangene.
Abanye omama bakhale ngokuswelakala kwemithi ekliniki ekansili, imigwaqo emibi kanye lokusilela kwesikolo nezitanda zokwakhela izindlu. Unobhala jikelelo wenhlanganiso yezakhamizi eyokwanda Residents Association, umnumzana Bekezela Madumafuzwayo, uthi kuyadingakala ukuthi kube lokusebenzelana ndawonye ukuze idolobho leGwanda lithuthuke.
As a new dispensation, let us work together. Kabusasebenzi lokana kabusithi ndawo. We have tried the dispensation. Ipolitics zangkhona isikhathi esiningi zisele emuva. But it is our chawunda okumele kuqale kuhambe ngayo phambili. Let's support our country. Let's see them. We are needing it. We are so much to go. So we are so good. Our country is so good.
Umqoqo wenhlelo zeWild uNkosazana Thubelihle Mafu uthi bazaqhubekela phambili behlanganisa umama lamakansila ukuze indubo ezikhona zilungisiswe. Umafu ukhuthaze omama ukuthi labo baphatheke kwezombusazwe.
And lathi siyathaba ukuthi namhlanje kulo mama ukansila phakathi kwenu, manje bekuyi-gentleman club. Kodwa sokutshintshile. I hope ukuthi in the next 5 years sabe sithi there are 4 more women abazojoyina umama unephanti. So yi-challenge kithi bomama. Umgoqo liyani kade kuthiwa umama bakwanisa. Sesibonile omama bayakwanisa anti.
Umeya weGwanda umnumzana Justin Majale owangenela umhlangano lwamakhansila akhe wonke uthi bazakhangela zonke indubo ezethulweyo njalo wakhuthaza izakhamizi ukuthi zisebenzelane lamakhansila.
Asifundi kusasa kube indaba kakhansila, kumele kube indaba yethu. Even that what they are going to say, listen, daughter, school plan,
Senzalo umasipala wedolobho leGwanda esebenzelana labohlangothi lokulondolozwa kwemvelo olwe Environmental Management Agency EMA bazaqhuba uhlelo lokudobha ingcekeza ngolwesihlanu edolobheni leGwanda njalo bakhuthaza izakhamizi ukuthi ziphatheke kulolu hlelo ukuze kwenqatshelwe imikhuhlane efana lowesihudo sekholera wona osubulele abantu abangamathumi amabili lanye. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Yebo, mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingaqhutshwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo 001 202 465 0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
ELeSweden selisungule isikhwama esezigidi eziyisithupha lamakhulu amahlanu amadola i-$6.5 million esokuncedisa amankampani eZimbabwe ukuthi athuthukise inhlelo zamandla amagetsi emaphandleni. Ukuvulwa lolu hlelo ngokusemthethweni eHarare namuhla, isiphathamandla senkampani yeSwedish International Development Authority eseZimbabwe, unkosikazi Mitch Senegren, uthe ilizwe lakhe lusungule lolu hlelo ngoba kusobala ukuthi iningi labantu emaphandleni lisebenzisa amafutha eparafini lokunye okuphikisana lokulondolozwa kwemvelo. Lokho kwenzakala kulesiphathamandla esivela kwele Belarus elizweni umnumzana Victor Sheyman, yena usenxuse umongameli Mnangagwa elizweni lakhe. Amazwe lawo mabili aphathisana kunhlelo ezivalisa ezokulima ezokwenjiwa kwamatshe aligugu kanye lezamandla amagetsi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Thamani Ncube owayengukansila wemadlambuzi ePlumtree.
Amagetsi emaphandleni ngawo hamba hamba uzabona amapholu amagetsi uphinde ubone lentambo zakhona ukuthi khona zikhona. Kwezinye indawo futhi ubone lama transformer ukuthi khona akhona. Kodwa lapha abe echunywe khona kusezikolo ikakhulu kumbe ema business center kumbe ema ezinkambeni zamapholisa nakwamanye ama clinic. Kodwa izakhamizi hayi into okuthiwa ngamagetsi kusaliphupho kuzo. Ngingavama ukunanzelela ukuthi khona kanti yindaba kukhanya amagetsi izakhamizi zingafinyeleli. Ngathola ukuthi khona intengo yakhona hayi umuntu makhaza kangeza ke ayifinyelela. Kanti kakhulu lalapha akhona kona lapha esembali sekhona ezikolo la ngaphi ngaphi. Abuya mhlawumbe usuku olulodwa phakathi kweviki abantu selecina besebenzisa ezinye indlela ezingasizo magetsi.
Lawana ke anjengabo solar energy lamanye.
I-solar energy ingani i-installation singathi ukufakwa kwakhona ukuthi uzube layo iyadula. Sizofuna ukuthi khona uthi solarize. Uzathola ukuthi kona hayi intengo yakho ayifinyeleleki ngoba abanye ukuze umuzi wakhe indlu yodwa ibe electrified sikhuluma ngabo almost about 10,000 rand ukuthi khona umuntu aze enelise ukuba ne-basic lokuze solar system emzini wakhe epheleleyo.
Ungathi imizamo le eyenziwa nguhulumende lamanye amazwe ingaletha umahluko.
Indlela zokusebenzisa ezingangcolisi umkhathi. Imbono ngani kuyabe kumele kusetshenziswe i-principle kakhulu yokusubsidiza ukuthi khona mhlawumbe asubsidize i-equipment uhulumende eyabe ingenelana lamagetsi. Ngoba ungananzela kathesi a simple solar battery oyabo ungalisebenzisa phose maybe 3 to 3.5 years lingazange likunike uhlupho. It's going for almost about $20 to $150. Emuntwini makhaza khona lokho vele eswele impuphu sithandekile akulula ukuthi khona sacrifice that much. Kanti ama solar panels they are almost going amakhulu la ama 200 to 300 watts. They are going for almost about 5 to 6,000 rand, which is almost about $500 or $600. Kanti ke kuzaba nzima ukuthuthukisa umntwana wemaphandleni ukuthi khona ntambama laye azibone ebala kumbe azibone laye exhumana nomunye lomhlaba wonke singathi kuma television sets kumbe ngapasithole laye elingana nabanye abantwana abasemazweni athuthukileyo. Kuseza sikhathi isikhathi intshisekelo yami ukuthi khona mbona uhulumende ezama ukusubsidize ukwenzela ukuthi khona impahla le yama solar ingabi impahla edula kakhulu.
Lo ngumnumzana Thamani Ncube owayengukansila wemadlambuzi sixoxela ekhona le ePlumtree. Ulife Talk lamhla kuhlelo lwabeZimbabwe asebehlala emazweni ole Diaspora Forum. Sithatha imizamo eyenziwa ngabasemazweni ukubuthanisa imali yokunceda ukulwisana lodubo lokuqhamuka komkhuhlane wekholera eZimbabwe. Tumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla eziqondisa inhlangothi ezihlenga uZulu ngesikhathi zengozi zikhuthaza izigidi lezigidi zabantu abasemhlubulweni wangezansi ngokuya ngempumalanga kweMelika ukuthi zilungiselele ingozi engalethwa yisavunguzane sezulu leHurricane Florence. UHurricane Florence ukhangelelwe ukufika emhlubulweni le ekupheleni kwayona le iviki evelela elwandle lweAtlantic Ocean. Namhla kuhlelo lwethu lapho isixoxa lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe, uChris Gande weStudio 7 ukhuluma lomnumzana Ralph Mthombeni osele minyaka elithumi lanhlanu ehlala khonapha kwele Melika.
Lapha sengathi kanje kubalwa njani. Ngathi ngifike lapha 2002 kuze fika khathesi.
Kuminyaka yonke yona le osuyihlezi lapha eMelika, ubona njani umumo wakhona nxa uqathanisa lo ekhaya?
Umumo wakhona kwehlukene kakhulu ukubona kwami ngoba ekhaya izinto zangkhona eziningi ukukhayela kuphela ungathi kuya kuhlupheka uhamba kwakhona ukudla kwakhona ukudlala kwakhona ukuthini kwakhona hayi kukhayela mfowethu akuhambelani nje ngeza ke ngiqathanisa lapha kuphambili kakhulu
ngokubona kwakho uzaphindela yini ekhaya ngemva kwesikhatshana
hayi vele ngilungisa kakhulu ukuphindela ekhaya ngoba mina ngithi ngifike lapha mvele sengingukhulu sengiyindoda endala akulanto engimangalisayo ukubona yona le development engiyibona lapha kuyangikhulisa ukuthi ngibuyele ekhaya
manje imuli ke uyahamba layo
hayi abantwana ngithi abantwana sebengaba lapha mboni ukuthi bangavuma lokhu kubuyele ekhaya kodwa ke mina ke lo nkosikazi wami hayi asibone ukuthi singa-retire lapho sibona ngathi kungaba kuhle nxa sise emzini wethu nje khona laphana ekhaya ngoba ekhaya kusekhaya ekhaya lobo ungaze uhambe uyehlala emazweni awuzwa ukuthi ungaphi kumele uzwa ukuthi ungaphi nxa usekhaya
abantwana ke ubona ngani baza phenduka yini ekhaya komunye umnyaka benze njengawe ukuthi nxa sebefuna uku-retire ba-retire ekhaya
hayi abantwana kangiboni ngoba ngithi bona lokhu mina engikuzwayo bona ngabakuzwa ngoba bona bafike lapha bakhulela lapha sebethatha lapha sebehlala lapha sebezinto zabo zonke sezingathi ngeza lapha sebengathi bayavakatsha nxa besekhaya kodwa mina angivakatshi ekhaya nxa ngisuka lapha ngiyazizwa le gazi lami ukuthi sengisiye ekhaya
manje awukhanuki yini ukudla kwekhaya njengoba sesizwe abanye besithi ukudla kwemazweni kuthiyene lokwekhaya
lokho kuvele akuphambanisi ngingavele ngiye ekhaya nje ngibuya ngithwele bengihambile nje kazesi ngo-August sile-40 years wedding anniversary ekhaya ngibuye ngilayitshile lokhu engizidlobo ekhaya zo August, September, ngifike kathesi lapho vele akumahluko omkhulu kakhulu
ikudla bani lokhu okuthwalayo ubuye lakho ukudle ngapha
uyazi kusuka yonke into kusuka kumbe kusiwithi yamabhiskithi impuphu into zekhaya imfushwa izinto ezinjalo xa kucawa ngibuya ngilayitshile
bona abantwana ke bayakudla yini khona
vele kabezwa lokuthi ngizwa difference ba ngoba mina nxa ngisidla ama-biscuits lana ama-mari ama-lemon cream igazi lami liyezwa ukuthi ngidla i-biscuit manje bona ngithi badla kuyafanana
Lo mnumzana Ralph Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha eMelika ubekhuluma icingweni lo Chris Gande we Studio 7.
Ongithi ngiyasikhe ngiyasikhe ngiyamoblawa Ongithi ngiyamthanda ngiyamkhwa ubulawa
umculo kaCalvin esithi yena uyaziqhenya ngobulawayo kontuthu. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umkhuhlane wesihudo secholera usubulele abantu abangamachumi amabili lanye eHarare, njalo inkulungwane phose ezintathu zihlaselwe yilo umkhuhlane. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.